Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato reZANU PF nhasi, munyori anoona nezvemari muZANU PF vaPatrick Chinamasa, vati komiti iyi ichange ichitungamirirwa namuzvina bhizimusi uye vari nhengo yeCentral Committee muZANU PF vaPhilip Chiyangwa. VaChinamasa vatiwo komiti iyi iyo inosanganisirawo mutungamiri weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara namuzvina bhizimusi vaScottisa kupwanya, avo vanozivikanwa zvikuru munyaya dzekucherwa kwegoridhe yatotanga basa.
Sekuzvauko munoita musangano wedu wakakura une washandi vanoda kubhadharwa. Zve tinenge tichida mari yekubhadhara maprograma yatinoita. Washandi tinobhadhara washandi wedu vari kumaprovinsi nevari kumaDCC. Ndisu tinobhadhara. So zvinoda mari yakati wandei izvozvo.
VaChinamasa vati mari ichashandiswa zvakare mukuita gadziro yemusangano wepagore webato ravo uyo rikuitirwa kubhindura rwendo rwuno pamwe nekutsigira kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiriri wenyika muna 2023.
National Conference of Youth, Conference Yema Women's Affairs, Yema Veterans of the Liberation Struggle, zvose izvo zvinoda mari. Tozoita National People's Conference iyo tiri kuita kubhindura muna Oktoba inenge ichida mari. So zvose izvozvo zvinoda mari. Tikazonge totaura nezvemaelection tichada mari yekambeni ya president kuti ahwine muna 2023. Tichada kambeni mari yekuti macandidates edu emakansela nemaemuparlamendi anenge achida futi mari yekudini yekukambenisa. Zvose zvinoda mari. So ndizvo zvakaita kuti His Excellency aumbe ichi chikwata committee inenge ichitungamirwa navaChiyangwa kuti vatsvage mari iyoyo yekuti tiite izvo ndataura izvi.
VaChiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamunangagwa vavati vatsvage mamiriyoni makumi mapfumbamwe madhora ekuAmerica, ivo nekomiti yavo vari kutarisira kuunganidza mari inoita mamiriyoni zana nemakumi mana emadhora $140 million, vachiti vari kutarisira kuti provhinsi yega yega iunganidze mari inoita mamiriyoni gumi nemana emadhora ekuAmerica.
Isu tiri kutarisira kureiza mari inoita zana nemakumi mana emamiriyoni dollars ichava yekushandiswa mune zvinoitika mumusangano nemaelections achaitwa kubvira zvinenge zvichigadzirwa musangano kubvira pasi pasi pamasero pamabranch pamadistricts provinces mayouth maho veteran elections mawomen elections ndo mari yacho nekuzonge kusarudzwa kuchaitwa kuchange kuri kusarudza kwemutungamiri wenyika ndiyo mari yacho iyoyo. Tinokwanisa kupfukana kupfuura. Takaisa isusu target yatatapuwa i90 tikabva taiisa pa140 ari mabudgetary estimates atatagadzira. Saka tinotarisira kuti tinozvigona.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora ZANU PF nekuumba komiti iyi vachiti bato iri rinongofunga zvesarudzo nguva nenguva risingafunge zvekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji. VaHlatshwayo vati chinoshamisa ndechekuti ZANU PF iri kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviipewo mari, asi bato iri richigara rakashandisa mutemo wePolitical Parties and Finance Act kuti mapato anopikisa asapiwe mari kubva kunze kwenyika.
Zvizvukopokopo zveujinyangwa ndozvavanenge vachida kuti vaite. Saka hapana kana chatotarisa kubva kuZANU PF kunze kwekutambura, kunze kwekuti vana vaZimbabwe varamba vachichema, nekuti vatungamiriri vacho havanei nevanhu, havanei nekubudirira kwenyika yaZimbabwe. Saka tinotarisa tichiona kuti izvezvi sehurumende inenge ichitiri pachigaro inofanira kuti itarise kuti vana veZimbabwe zvinhu zvakamira sei, tiri kurwisa sei nyaya yenzara, tiri kurwisa sei nyaya yekutambura, nyaya yekushaya mabasa, nyaya yecovid-19, tiri kuita sei kuti vana veZimbabwe vange vachibatana, vange vachishandira pamwe. Mademolitions ari kuitika, vanhu vari kuita maevictions kunzvimbo dzakasiyana siyana. Sehurumende inofanira kunge ichivakiridza, ichiona kuti zvinhu zvese zvagadziswa izvozvo. Asi havanei nazvo. Chavanotarisa ndechekuti vatora mari, vaba mari, vaumba macartels, vaita zvakasiyana siyana, nekuti timu yacho iyoyo iri kutaurwa nezvayo itimu yavo yemacartels ine chekuita nekumora nekutora upfumi hwenyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe vachinonga shoshe nemuromo.
Kunyange hazvo mitemo yenyika ichirambidza mapato kuwana mari inobva kunze kwenyika, ZANU PF ine nhoroondo yekupiwa mari nemadzitsahwira ayo anosanganisira hurumende dzenyika dzinoti Equatorial Guinea, Angola, Democratic Republic of the Congo nedzimwe nyika. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvemitemo zvinotyora mitemo yenyika. Mukuru we Center for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu, vati makambani ehurumende mazhinji, ndiwo anoona chitsvuku chekubviswa mari chinoshandiswa muzvirongwa zveZANU-PF, vachiti ZANU-PF inowanzoita chikiribidi nemakambani mazhinji, ichinombora mugapu renyika, kana ine urongwa hwakadai.
Tichitarisa nyika yedu iko zvinezvi, hapana makambani atingati ari kuita maprofits. Iyo ZANU-PF pachezva inotaura kuti makambanizi avo they are running at a loss mazhinji acho akatovhara. Saka ndopamunoona panenge pakuchiitwa madeals ekuti makoronyera anopiwa access kumaminerals enyika. Iwo vochiinzi bhadharai $100 million kuti tikupei mukana. Sezvakaitwa vana Grandwell, vana New Reclam, vakauya muZimbabwe vachipiwa access kumadiamonds vobva vanzi tangai mabhadhara $100 million kuti tikusainire agreement. Ndopatinoonawo zvekare macompanies ari existing ari kushanda muZimbabwe vanenge vakunzi zvekare bhadharai kana kuti munotorerwa resines rekuti nemaramirame muchishanda muno. Ndopatinoonawo zvekare maparastatals macompany ehurumende ndopanenge achimbunyikidzwa kuti mari dziende kune zvematongerwe enyika. Saka idambudziko guru kana nyika ichiramba iri kuita zvematongerwe enyika, iyo vanhu vachifa nenzara, vanhu vachifa nezvirwere zvinorapika, zvinongoonesa kuti mari irimo muZimbabwe asi iri kushandiswa zvisirizvo. Chinongofungwa ipolitics, its power, kwete development yenyika nekusimudzira kugara kwevanhu.
Asi ZANU-PF inoti ichatsvaga mari iyi kune vemabhizimusi, vemigodhi, varimi vakagariswa patsva, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, pamwe neveruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.